Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 Gunyana September 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mazvitimera zviya zvakanobatanidza handione zviri zvacho zvipedza mwedzi uno watiri waSeptemba zvichifamba nekuti maengine acho agara mashoma tikatarisa maengine anga achimanya acho kwakusvitidza kuti unotorwa marasha kuwande kuti auye agaye majetsi muno muHarare nenyaya yekushayikwa kwezvitima zvimusoro yezvitima inofamba.
Zupco yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zveNational Railways of Zimbabwe.
Mushandi wepasi-pasi wehurumende ari kutambira mari inoita $125. Imba imwe chete yekugara iri kuda $35. Munhu kuti agarevo vari vatanhatu pamba ane mudzimai nevana vakadawo marumu matatu chena kuti mari yavo yatovapa $105.
Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushishikana nemashoko ehurumende ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira.
Saka panenge pachipiwa kuti avo vanogadzira ethanol vange vachiteredza mutengo wavo kana kuti pange pasina kumanikidzika kuti munhu wese anofanira kushandisa petrol yakasanganiswa nezimbe idzodzo kana neethanol.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana rine makumi matatu nevashanu 135 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine makumi mashanu ane gumi nevanomwe 4517. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvishanu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nehumwe 125,931. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamirioni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi masere nezviviri zvine zana nevatatu 2,782,103. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane makumi manomwe nemazana matatu ane makumi mashanu nevaviri 1,770,352. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zupco yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zvachembera zveNational Railways of Zimbabwe. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Zvitima izvi zvakaparurwa nemusi wechipiri vanhu vachikwira mahara kuenda kumufakose uye zvatanga kubhadharisa vanhu kuenda kumufakose nekuruwa. Nhasi mangwanani vanhu vange vari vashoma pazviteshi uye mumwe mugari wekubudiriro uyo aramba kudomwa nezita asi akwira chitima ichi ati vanhu vange vasina vimbo yekuti hurumende iri kutaura chokwadi.
Vanhu vakangojairira ka zvozvanhu vangasina feiti nacho kutaura chokwadi.
Mumwe mugari amai Evanice mhinduro vauza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chaparurwa neSupcon National Railways of Zimbabwe NRZ vachiti chicharerutsa dambudziko rezvifambiso muHarare iro rakauya zvichitevera kurambidzwa kufamba kwemakombi nemabhazi asina kunyoresa nekambani yehurumende yeSupco.
Zvikombi zvataikwira zvimushikashika izvi zvimwe zvaiitibira zvimwe tichingoharaswa haraswa. Saka chitima iwa tinokwira zvakanaka uye chakachipa. Dai varamba vakadaro ngavasazotirasisazve.
VaPride Mukono vesangano rePoverty Liberation Movement vati zvitima izvi zvakasakara vachiti zvinogona kuisa upenyu hwevanhu panjodzi.
Ma zvitimera zviya zvakanobatanidza handione zvii zvacho zvipedza mwedzi uno watiri waSeptemba zvifamba. Nekuti maengine acho agara mashoma tikatarisa maengine anga achimanya acho kwakusvitidza kuti unotorwa marasha kuwange kuti auye agaye magetsi muno muHarare nenyaya yekushayikwa kwezvitima zvinosore zvitima inofamba. Saka iri ingori ringoriwo barara mhanya raitwa nehurumende kuti izapioneke kunge pane zvaikuita sipasina. Hationi kuti pane zvinobuda mupato wemabhonzo aeria avamutsauri.
Izvi zvatsinirwa nevamwe vakamboshanda kuNRZ vati ichokwadi kuti zvitima izvi zvakasakara zvakanyanya zvekuti hazvichafaniri kushandiswa. Studio 7 yabata munyori mukuru musangano revashandi vanoshandisa zvitima izvi reRailways Association of Engineers vafarisa ichitanda avo varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasiri pabasa asi vati zvitima izvi zvakapedzisira kushanda gore rapera muna kurume pakabvarwa nyika nekuda kwedenda reCovid-19. Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira avo vakamboshanda semutevedzeri wemuchairi wechitima kuNRZ vauza Studio 7 kuti hurumende haingashandise zvitima zvinopinza veruzhinji munjodzi.
Kune mutemo kurelewe zvinonzi Trains Working Regulations inova zvakare bhuku rinokwanisa kushandisa matare edzimhosva kana mitemo ichinge yatyorwa. Kune anonzi Carriage and Wagon Examiners vatori nebasa rekudhetamaina kuti kochi iri kana wagon iri rinobvirwa kufamba here uye rine kodzero yekufamba here risingazoitise tsaona munjanji. Saka nokudaro kana patori newagon iri rakadaro hakuchabvumidzwi kuti chifambe.
Mutauri weNRZ vaMartin Banda vauza Studio 7 kuti hazvinei kuti zvitima izvi zvasakara vachiti zvinobatwa zvakanaka uye kambani yavo inokoshesa kudzivirira vashandi nevanotakurwa kubva kunjodzi.
Safety takes precedence in terms of the railways. You cannot put people's lives in danger. Safety is the priority number one. Whether it's for the workforce or it's for the traveling public, safety is of our main concern.
Tinokoshesa kudzivirira vashandi vedu nevatinotakura kubva munjodzi. Hatigoni kupinza vashandi vedu kana vatinotakura munjodzi.
Pasi pechirongwa ichi, zvitima zvinotakura vanhu kubva pakati peguta zvichienda navo kumisha inogara veruzhinji yakaita semufakose, Budiriro, Kambuzuma nemimwe. Uye kumisha iyi mabhazi eZupco anozotakura vanhu ave kuenda pedyo nedzimba dzavo. Kushandisa chitima pamwe nebhazi zvinoita maRTGS 60 parwendo rumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Godwin Mangoja.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti vari kushishikana nemashoko egurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira. Vachitaura neStudio 7 muzvinafundo Mavhima vakati varayiridzi vachangotanga basa vari kubhadharwa mari inosvika zviuru $30 zvemadhora kana kuti $30,000 uye vakati gore rino hurumende yawedzera vashandi mari inosvika zvikamu $90 kubva muzana. Vamwe varayiridzi vatotanga kuramwa mabasa vachiti mari yavari kutambiriswa ishoma. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMushangu.
Blessing Zulu, ndame mumwe herambi hwisadzi. Zvino totishamisa kunzwawo kuti mari yatiri kutambira inonzi haina dambudziko. Zvekare rega tione kuti mari iri kutambirwa nemushandi wepasi wehurumende pari zvino anova ari muboka retoti B1 ari kutambira mari inoita iyo $20,578. tikai werengeza mari yo tichidivide ne nemutengo unotengeswa nawo mari kubhaga rehurumende we 85 tona kuti mushandi yeye anenge achitambira mari inoita $235 asi hazvisizvo zviri pa ground
munoreveva mushango
mari iri kutengeswa nemari vepamusika mutema inova iyo yava pa 160 kusvika pa 170 saka tikachishandisa mari yepamusika mutema iwoyo tingauramba zvedu asi ndiwo uripo mushandi wepasi pasi wehurumende ari kutambira mari inoita $125 imba imwe chete yekugara iri kuda $35 munhu kuti agarevo vari vatanhatu pamba ane mudzimai nevana vakadawo marumu matatu tichana kuti mari yavo yatova pa $105 vatosarirwa $20 pamusha harisatara mari yekuendesa kubasa harisatara kudya kupfeka zvose kana anything harisatataura neizvozvo
asika hurumende iri kuti mari inokwana hapana dambudziko
zvino tikashamadza kunza kuti mari apa hapana dambudziko dezvanga zvisina dambudziko hataramba tichichemera kuti tiite misangano nehurumende dezvanga zvisina dambudziko hataenzwa gurukota rezvemari richitaura kuti vari kuda kuongorora mihoro yedu uye vakagadzira kuti tiite misangano zvino takungotoshamisika hedu kungoti mashoko evakuru aya vaireva vachiti nhamo yemumwe hairambirwi sadza anobuda pachena vashandi vehurumende havasi kutambira mari inotenga ndizvo saka tiri kuramba tichikurudzira hurumende kuti itigare nayo pasi tiite musangano wokuti mari yedu itenge tivewo neraramo inokodzera vashandi vehurumende vese mabasa aya hapindwe nevanhu vasina kudzidza vanhu vakaita makosi vakabudisa makunununu emari makukutu chaiwo chaiwo asi zvino zvaakudzoka zvachoni zvichienzana nezvakabuda hazvichapindirani asi tira kungotenda kuti hurumende yemazuva apfuura yanga yataura mashoko akanaka chaizvo ekuti takugara pasi tiite musangano tione kuti tingagadzisa sei nyaya dzemihoro yetinotambira
zvakutaurwa zvinorevei
inyaya yekuti fambe dzoke hatidzi kuti papa kuri kuriranawo here asi chatiri kuvimba nekutarisira ndechekuti tiri kuita musangano nehurumende pamazuva mashoma anotevera sezvavanga vavimbisa kuti tigadzirise nyaya yemhoro yedu isi vashandi vehurumende
mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Kambani yehurumende inoona nezvenhando dzemoto yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakapira zvakare kutanga nezuro nesendi rimwe chete rekuAmerica parita. Mutengo wedhiziri wakakwira kubva padhora rimwe nemasendi makumi matatu nematatu kuenda padhora rimwe nemasendi makumi matatu nemana emari yekuAmerica. Peturu yakakwirawo kubva padhora rimwe rekuAmerica nemasendi makumi matatu nemanomwe kuenda padhora rimwe nemasendi makumi matatu nemasere parita. Kana mafuta aya achitengwa nemari yomunyika yemaRTGS, rita rimwe redhiziri rinenge rave kutengeswa nemadhora eZimbabwe 115.15 kuchitiwo rita rimwe repeturo richitengeswa nemari yomuZimbabwe inoita $118.42. ZERA inokwidza mitengo yemafuta mwedzi woga woga kunyange hazvo ichikwidza nemasendi akasiyana siyana. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyange hazvo mutengo uyu uchiita sewakwira nemari shoma kwazvo, kukwira kwemafuta edzimotikari kunokanganisawo mitengo yezvimwe zvinhu zvakawanda kusanganisira mari dzekufambisa nezvekudya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakuchera pamusoro penyaya iyi.
Tinakuti mwedzi nemwedzi ZERA inotarisa mutengo voona kuti iri kuenderana here nezviri kuitikawo kunze kwenyika uye iri kuenderanawo here nemitero inodiwa nehurumende, ndipo pavanozotura mutengo iyi. Asi matanho akadaro tinowanza kumaona achizokonzera kuti zvimwe zvinhu
zvinei nemafuta epetrol zvikwire zvinoshandiswa nevanhu vese kana kuti vanhuwo zvavo nekuti chinowanzoitika ndechekuti nekuda kwekushayikwa kwemagetsi vanhu vari kushandisa dhiziri kunge veindastry ndevachigadzira zvimwe zvigadzirwa zvinenge da kuzoshandiswa muno.
Saka tingati here iro sende rakwidzwa naro mutengo wemafuta iri imari ingaremera vedzimotokari?
Kazhinji kazhinji mari yakadaro hairemeri vedzimotokari, asi masende aya akakwira mwedzi nemwedzi munotozoona kuti imari inenge yakawanda nekuti tiri kuona mitengo yepetrolo yanga ichisvika kumadhora 33 dhora 34 nekukwirawo kunenge kuchiitawo zvimwe zvinhu. Tinozotoona kuti sendi iroro rinotandira rokonzera kuti vanhuwo zvavo vangava vachairi vedzimota kana kuti chero vanhuwo zvavo vanoona mitengo yezvinhu ichikwira nekuti kugadzira zvinhu zvacho kunenge kuchida peturu nekuda kwekushayikwa kwemagetsi kuzvifambisa kuti zvibve kwazvagadzirwa kuti zviuyewo kwazvinofanira kutengeserwa kunenge kuchida peturu nedhiziri futi nekuda kwekuti zvitima zvisi kufamba.
Taonawo vezera vari kuzivisa mutengo uyu paviri nemari yemunyika yemaRTGS pamwe chete neyekunze yeUS dollar iri kuwanikwa here petrol inenge ichitengeswa nemari yemunyika?
Tinongoona mitengo yayo, asi petrol iyoyo inonetsa zvikuru kuti vanhu vaiwane. Ndakaona vamanguvo tikafikira pera vachiti vanhu vari kutora mari kumisika wavo weofen vonotenga peturu vozoitengesa nemari dzekunze kwenyika. Vakafundutsira ndingangoti paane mavhiki matatu kuti vachatora matano, hatina kana danho rimwe chete ratataona vachitora. Saka zvikaramba zvichiitika izvozvo zvinoreva kuti mari yemunyika peturu yacho icharamba ichinetsa kuwana zvisinei kuti vanenge vachiti vari kugadzirisa zvinhu.
Ko iyo peturo yacho tinonzwa vamwe vachichema kuti mutengo wepeturu muZimbabwe kana wemafuta muZimbabwe wakakwira kudarika mitengo yedzimwe nyika, zvakamira sei tichitarisa mudunhu reSadiki?
Izvozvo pane zvinhu zvinoitika munomu. Chekutanga tinomanikidzwa kuti peturo yese inge ichisanganiswa neethanol. Ethanol yacho tine kambani imwe chete inogadzira zvinhu izvozvo zvinonzi ethanol, inoriva nzimbe dzacho dzinogadzira ethanol. Saka mutengo weethanol ndo unoita kuti mafuta akwire zvakanyanya. Kwozoitawo mitero inenge da kutorwa navanove yakawandawanda, ndo imwe inoita kuti final price yepeturo inge ichikwira zvakanyanya. Saka panenge pachidiwa kuti ava vanogadzira ethanol vange vachideredza mutengo wavo, kana kuti pange pasina kumanikidzika kuti munhu wese anofanira kushandisa peturu yakasanganiswa nenzimbe idzodzo kana neethanol.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti varairidzi vazhinji vakashatirwa nemashoko akataurwa kuvatori venhau nemunyori mubazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary Amai Tumisang Tabela, avo vakakurudzira varairidzi vasina mari yekuti vakwire mabhazi kuenda kuzvikoro zvavanoshandira kuti vakwirete mari yokufambisa. Ukuwo Newsday richiti masangano anomirira varairidzi anoda kuti Amai Tabela vakumbire ruregerero pamusoro pemashoko avakataura aya, achiti hurumende iri kuseka varairidzi nekuti havana mari. MuNewsday makare, murairidzi kana kuti coach wechikwata cheMawarriors anogona kudzipa basa iri pakupera kwesvondo apo bhodhi reZimbabwe Football Association richasangana kukurukura mamiriro akaita zvinhu muchikwata ichi mushure mematambiro avakaita mumitambo miviri yokuti vaende kuWorld Cup. NewZimbabwe.com rine nyaya pamusoro pevaimbove gurukota rehurumende yava Robert Mugabe muzvinafundo Jonathan Moyo, inoti vakanyora paTwitter pavo vachikumbira ruregerero pamusoro pemitemo inodzvinyirira vanhu yakaitwa panguva iyo vakanga vari gurukota rehurumende. Muzvinafundo Moyo vanoshorwa pamusoro pemitemo yakaita sePublic Order and Security Act kana kuti POSA Information and Protection of Privacy Act kana kuti IPA ne Broadcasting Services Act ne imwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mabariro Studio 7 isu tinofara zvikuru tine mufaro wekuti nyika yedu yanaka zvuwa zvinodai zvakachinjawo tarwadziwa munhu rwadziwa chaiko vana vechikoro havachafundi vanonga vachirye mwoyo zvikoro ikweyo saka chichemo changu chisvike kuvakuru kuti dai maitawo kuti vana vaone zvekurya muzvikoro ndochikumbiro changu Studio 7 atenda.
Wawande kurise ikoko mwakadini henu haisitiri buku nukuzimbawe andiri kuno kuisitiri kutongata kutambo vunzavo mwanzora mwanzora zume zunzogwa nazo chamara zichambo wisisi ikishu zita zuri dazi ayone haunotumwa nezano ndo zungorewa mwanzora mwanzora usadaru aiwa mwanzora uwa rika kude
Magadini kwa pa Studio 7 na po kuma tanono kwa wande inimbetwa Davidson January nomba iko Zimbabwe asindiri muno mu South Africa dinosha msika pakavurwa zvikoro hapa muswa 6 panapa ndakatumirwa bhiri remwana wechikoro kunzi fees $28 covid $8 mask $3 contraction $17 kwa COVID ndiye imari inechidwa kubara kuchikoro maski ndiye ya ni mwana taka tinatenge ma maski yere kwa COVID inozi COVID $8 ya tuku badariswa ndiye tatenda angu tiba tiriwe papo wakuro eshukuro masuni masangano ese eshukuro kuti mari ya tuku badariswa yere kwa COVID $8 ndiye
Magadi vashamara rindinoitawo Douglas Miteru tiri muno mu South Africa paBakersfield apo ini chandinoshora chikuru pazano kunyanya iwo president uri anonzi vamunangagwa vakashanda nababa wangu kwamakore mazhinji zvikuru but pakashaika babo wangu ndipo parakapedzera kunzwa nezvezano babo wangu aishandira CIO apana kana benefits yatakawana yechi war veteran he was a war vet munhu wakatoenda naye kuhondo ndiye munangagwa yando muziva asi paangushaika baba ndipo pakaperera jesu saka handioni chatingasapotera zano uye anga achiti hanzi tiri vana vemawar veteran chichi ndisu vana vemawar vet mukatonomubvunza munangagwa ando kudza endai muziva murume iye saka chii chatinoisapotera isu chitambura kudai vana vauvega ndivo vanongoguta.
Asikira sei pa Studio 7 chipindo bachirongwa ndinobata nhau ye MDC Alliance kuti vachamisa navabiti pakuda plan B nekuti Douglas Mwanzora arikuda kubvongodza muto azvishamisi vanhu tine manyukunyuku yekuvhota saizvozvo Douglas Mwanzora nenyaya yezita rekuti MDC Alliance agotanga zvekutambudza nekuvhiringidza zvinhu saka kudai vaita plan B in time zita haro ragara hana basi vaita plan yekumusiyira zita iroro nekuti haangahwini inoda kuti azotora zita dai vaita plan B yekuzivisa vanhu in time vanhu vazive pasi rose kuti taakutevera zvipi zita ripi nekuti vamirire kuti zvipenge zvabvongodzwa.
Tsalo pa Studio 7 mamukasi vashamara vedu pa Studio 7 vateereri vese vestationi kana kuti chanel yestudio 7 ndoda kungokomenda pana vari kutaura zvachifunya shano vachiti vanhu vanoripiswawo kune mbudzinganingani kuti vawane stendi iyo nyaya iyo yakanaka nyaya yavataura sanga vachifunga kuti vaendeka sekuti ndichifiwa vaende kwachifunya shano kwacho vanosvikisa nyaya yavo kwete kubuda paredio vachitaura nyaya inoda kutaurirana namambo ndatenda hangu ndiri mumwe munhu anogara ari pasi pachifunya shano ndiri mumuranda wekwachifunya shano ndiriwe mudunhu rekwachifunya shano ngatichi vanhu nyaya dzatinoisa pamhepo kwete ngoti chero imwe naimwe tiise pamhepo ndatenda hangu.
inendinonzi Trust Muchoko inobva mugweru so far ndiri muno South Africa muJoburg ndino chema zvikuru mane vanhu vanosupporta ZANU-PF samwe tikuda kuzvuti nyika isumukire igare zvakanaka kuti zvogara tichungurudza sikudo kuya kuno kudoshungurudzika nenyaya dzekutotsvaka sikuti kwaisa kurarama so kana munhu achiita ZANU-PF notishungurudza sisingaiti kuti munhu tinogara tikuna kutomborohwa kana kuita sei saka ishi zvinotinetsa.
Mangwanana akanaka pastudio 7 apa. Ndinoda kutenda nenhau dzechokwadi dzatinopiwa. Ndinoda kukufarisai mose vana veZimbabwe. Ndinotenda chaizvo nekubata kwatinoita tichiteerera nhau tichipana mazano tichipangana mazano. Asi nhau iripo vakomana ndeyekuti tikurudzirane kuvhota. Pakukurudzirana kuvhota apa tisasiya vabereki vedu. Vabereki vedu tisavasiya kuvakurudzira kuvhota neshanduko. Ndoo vamwe vatiri kuchengeta, ndoo vamwe vatiri kubva navo kuti vasatambudzika. Vabereki vedu ngativakurudzirewo kuvhota neshanduko. Ndatenda hangu ndini mofela mofela pajoza pajoza.
Mangwana ane akanaka makadii pastudio 7. Ini standi netwa mukuru wegohera ndiri paKZN. Chikumbiro changu ndechekuti kune MD Alliance varume bhora mberi 2023 uri kusvika zvezita tinei nazvo tinoziva mutungamiri wedu nevatungamiri vese zvanadamba vanangonzora nevamwe vavo siyanai nazvo ngative bhizi handei kumamisha tinokambeina ngatikambeinei musamira varume kambeinai 2023 wasvika rambai muri muvanhu kusvika 2023 wasvika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tinokukumbirai kuti mutumire maaudio enyu ari mapfupi. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inoti rubatiro rwuri kuenda kuvanhu veTigray kuEthiopia hushoma. Mukuru weUnited States Agency for International Development kana kuti USAID Amai Samantha Power vanoti kushomeka kwerubatiro rwuri kuenda kuTigray hakusi kukonzerwa nekushayikwa kwezvekudya zvakakwana zvinotumirwa kudunhu iri asi kuti hurumende yeEthiopia iri kuomesa mapindiro anoita rubatsiro nevanhu vanobatsira mudunhu iri. Amai Power vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muTigray pamwe chete nemumatunhu akabatana nayo eAfar neAmhara. Vanoti kurwisana kwemwedzi mitatu pakati pevarwi vanotsigira bato reTigray People's Liberation Front nevanotsigira mauto eEthiopian National Defense Forces kwasiya vagari vomuTigray vasisina chavanacho vachiti pakutanga kwemwedzi wechikumi vanhu vemuTigray vanoita zviuru mazana mapfumbamwe vakange vatarisana nenzara vamwe vanopfuura mamiriyoni mashanu vachida rubatsiro rwezvekudya. America inokurudzira hurumende yeEthiopia kuti ikurumidze kubvumira rubatsiro nevanhu vanounza rubatsiro kuti vapinde mudunhu reTigray vasingashungurudzwi. Sangano reUnited Nations rinotiwo kana rubatsiro rwezvekudya rukasatanga kupinda mudunhu reTigray zvakare zviuru nezviuru zvevanhu zvichanetseka uye vazhinji vachifa nenzara. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zupco yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zveNational Railways of Zimbabwe. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushishikana nemashoko ehurumende ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikuunzirai zvezvimwe nhau. Ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.